manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 26, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mashanu nevatanhatu, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Frank na Samuel Rapi were bailed in the sum of 500 RTGS each nema conditions ekuti vari vasa interfere nema witnesses uye zvatiri kuti vagare pamadresses avo avakapiwa.
Vatori venhau vaviri Frank Chikore na Samuel Chakawira vanobvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Handioni mutongo uyu uchipedza dambudziko ratinaro iri. Iyi nyaya yaitika kusimbirira mhopo tisina kutsvaga chakonzera kuti musoro uteme. Chakonzera kuti musoro uteme mitemo yedu yakatsveyama ine chekuita nemaexchange rates.
Dare repamusoro rehigh court rinorasa chikumbiro cheEcoCash chekuti ribvumidze kushanda zvakare kwezviuru zvevanhu vanoita zvekufambiswa kwedzimari vachishandisa nhare mbozha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu sekuziviswa kwazvakaitwa nehurumende nezuro manheru. Vanhu vapora kuchirwere ichi vava makumi maviri nevashanu uye vafa vachiri vana. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti rakanga raongorora vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevashanu. Kusvika nezuro hurumende inoti yanga yaongorora vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 37,474. Johns Hopkins University Hospital iri muAmerica inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu ane mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe zviuru nemazana matatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5,590,376 kuchitiwo vafa nechirwere cheCOVID-19 vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi mana nezvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti vadarika 347,915. Nyika dzinonzi dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi pasi rose dzinoti America, Brazil, Russia, Spain, United Kingdom, Italy neFrance. Nyika dzemuAfrica dzanyanya kuvhiringwa nedenda iri dzinoti South Africa, Egypt, Algeria, Nigeria, Malaysia neMorocco. Vatori venhau vaviri Frank Chikore naSamuel Chakawira vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kudzimba dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chikore naTakawira vanzi vadzoke mudare musi wa15/10 uye vagare pamakero avakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vaviri ava vakasungwa nemusi wechishanu vari paParktown Hospital vachiita basa ravo sevatori venhau. Vakapinda mudare nemusi wemugovera asi muchuchusi wenyaya ivaterenzi Mukuze vakapikisa kuti vaviri ava vabhadhariswe mari yechibatiso. Gweta revaviri ava vapaida moyo saurombe vatiwo dare rati vaviri ava vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Vakomana Frank na Samuel Rapi wa bailed in the sum of 500 RTGS each. Nema conditions e kuti va report vava vasa interfere nema witnesses uye zvati kuti vagare pa madresses au avakapiwa
vasa urombe vati vari kugununguna nekurambo shungurudzwa kuri kuitwa vatori venhau vachiita basa ravo vakati semagweta vachaongorora matanha vangatora kuitira kuti vatori venhau vachengetedzeke pavanenge vachiita basa ravo.
Isu semagweta tichanga tichitarisa kuti totora dzimwe nhambo dzipi kuenderera mberi pamusoro penyaya iyi nokuti tofunga kuti majournalist arifanwa kunge ari protected kuti vaite basa ravo vasiri kushungurudzwa nekusungwa kana kutyisidzirwa nekusungwa. Saka tichaona zvakare kuti tinga approacha matare pamusoro here kuti kodzero dzevatrapi venhau dzemajournalist dzinge dzichiiswa pamusoro.
Pakasungwa chikore natakawira vavira ava vaida kutaura nenhengo dzemdc nhatu dziri kurapwa paparktown hospital dzinoti mumiriri weHarare West Muparamende, muzvare Joana Mamombe, mutevedzeri weboka revechidiki, muzvare Cecilia Chimbiri, nemurongi wemisangano yevechidiki, muzvare Netsai Marova. Vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19, Statutory Instrument 83 of 2020. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Vatavani Moyo, vati havasi kufara kuti vatori venhau vachiri kuramba vachimbunyikidzwa zvisinei nemutengo wakapiwa nedare repamusoro wekuti vatori venhau vanoita basa rakakosha nekudaro vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Vamoyo vatiwo hazvina kunaka kuti Zimbabwe irambe ichingotaurwa panyaya dzekumbunyikidzwa kwevatori venhau.
Hatidi kuva nyika yoga mudunhu reSouthern Africa. Tinoramba ichikobuda yakasumukira zvikuru isiri munguva yehondo kasiri pakati pekuzvindikita kumbunyikidza nekukanganisa kodzero dzevatapi venhau. Misa Zimbabwe, zvinoti izvi hazvina kukodzera uyezve hazvitipi chimiro chakanaka mumeso evauyi, mumeso yevashanyi, mumeso yevanoda kuuya vachizoita mabhizimusi munyika yedu yeZimbabwe yatinoti your foreign direct investment.
Chakadaro, mumwe mutori wenhau Augustine Moyo, uyo akamboita mutauriri weZimbabwe National Road Administration, ashaya mutsaona yemotikari. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti rufu rwake ruchafamba sei. Vatori venhau vakawanda vanyora patwitter vachiratidza kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMoyo. Mune imwe nyaya yaitika muHarare, bato reMDC rinotiwo imwe nhengo yaro yeHarare Youth Province, vaLove Joy Chitengu, vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani. Mutauriri wevechidiki mubato iri vaSteven Chuma vati vachitengo vari kupomerwa mhosva yekuratidzira mukuratidzira kwakaitwa kumusha weWarren Park apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Gweta riri kumirira vachitengu vaGift Mtisi vati vachitengo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Chitengo ari kuchajwa nekutyora mutemo yemutemo weCOVID SI 99 of 20, asi ane imwe charge iri kusuggestwa iri alternative charge yekuti kana iyi yekutanga isina kuita zvakanaka vanoisa imwe charge. Charge imwe yechipiri ndiyo yekutyora mutemo wemagatherings, ungana vanhu vakawanda vaine chinangwa chekuda kuita ruzha kana kukonzeresa ruzha.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vapo unyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vakabatikana patavafonera vakati tizovafonera zvakare pavanenge vasununguka inova nguva yatinenge tavapa mhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai Intel Start 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Darige pamusoro High Court nasirarasa chikumbiro chekambani EcoCash chekuti ribvumidze kushanda zvakare kwezvihuru zvevanhu vanoita zvekufambiswa kwedzimari vachishandisa nharembozha idzo dzakanga dzavhariswa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe. Kutanga kwemwedzi uno paine fungidziro yekuti vanhu ava ndo vari kukuchidzira musika mutema. Richipa mutongo waro nhasi musi wechipiri, darige pamusoro iri rati haringarambidzi kushanda kwemutemo richiti kutonga richitsigira EcoCash kunotadzisa RBZ kuita mabasa ayo sezvinobvumidzwa nemutemo. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvanga zvagara zviri pachena kuti RBZ iri kunangana nevanofambisa dzimari kuEcoCash ava kwenguva ndefu, asi vanoti havaone danho iri richigadzirisa dambudziko riri kukonzerwa nemisika mitema pakutengeswa kwemari yekunze. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ndakatarisa hangu mutongo uyu hausi mutongo wandikadza zvikuru. Takatarisa kuti mumazuva apera aya RBZ yanga yanyanya kusimbirirawo EcoCash zvichitoitawo zvekunanga nemamwe madirector avo vachivapomera mhosva yekudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari idzo dzidzi. Saka hausi mutongo wandingati ungadzi wanyanya kushamisa kana kuti wanyanya kukadza.
Mutongo uyu unosiya papi vanga vachiita basa rekuchinja mari nemafoni ivava vakuchera?
Ichokwadi kuti pane vazhinji varasikirwa nemabasa, vamwe vanga vachichinja mari, asi nevamwewo vanga vachitoitawo mabasa asi nei nezvekuchinja mari. Nekuti tikatarisa tichaona kuti vamwe vanhu vari kuvharirwa maagent lines aya makambani anga asvitoitawo mabhizinesi avo asi nei nezvekutenga nekutengeswa kwemari. Vamwe vachona ndo vakadzikisirwa malimit avanga akwanisa kuti vaite pamwedzi ekuita mabhizinesi avo. Saka zvese izvozvo izvo zvichaafekta mune imwe nzira kuitwa kwebhizinesi munyika muno.
Ivo mutongo uyu unogadzirisawo here dambudziko remisika mutema iyi kana rekuchinjwa kwemari mumigwagwa riri kuedza kurwiswa neRBZ?
Handioni mutongo uyu uchipedza dambudziko ratinaro iri. Iyi nyaya yaitika kusimbirira mhopo tisina kutsvaga chakonzera kuti musoro uteme. Chakonzera kuti musoro uteme mitemo yedu yakatsveyama ine chekuita nemaexchange rates. Chakonzera kuti musoro uteme inyaya yekusava nemaindustry ari kushanda anoita kuti tinge tichiwana foreign currency yakawanda. Izvi zvekuda kuvhara EcoCash vana vachangozongotsvaga dzimwe nzira, uye dziripo dzakawanda dzimwe dzavatovhura kare dzekuti vanhu ava vange vachingochinja mari vange vachingoraramawo nenzira dzavanga vachirarama nadzo. Saka ndingangoti inini kunyange hazvo RBZ yananga EcoCash kuti ndo vari kudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari, asi hakusiko chaiko chaiko kwavanenge vachifanira kunangisa mapanga avo neminondo yavo. Ngavatinangise minondo chaiko chaiko kune matambudziko, kunova ndiko kunofanira kunge kuri kwekusimudzirwa kweupfumi kwekumaexchange rate atiri kutaura nezvavo, kuitira kuti matambudziko akaita seaya asange achioneka achiitika.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya kubva bhanga guru renyika zvarakazivisa kuti rainge rounza mari itsva yemadhora 10 nemadhora 20 svondo rapera, zvopa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Kunyange hazvo hurumende yakati dhora rekuAmerica rinofanira kutengeswa nemadhora 25, iko zvino pamusika mutema riri kutengeswa nemadhora 95. Blessing Zulu, Studio 7, anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwe reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Dollar radona zvekuti kuti titi viable currency zvakuti remei. Uyewo tiri kuti inonzi money supply ngaiite shoma. Nokuti money supply ikaramba ichikura munyika ndiko kudonha kunenge kuchiita zim dollar. Plus money supply ndio inofida kumusika mutema. Nokuti kana mari yakawandisa, mari inoenda kumusika mutema inenge yakawandawo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzagara dzayambira hurumende kuti nhunzi isingadi kurumwa nzeve inovigwa nechitunha sematauriro amuzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University.
Mumashopu ati kupinda zvinhu zvaakudhura zvisingaiti, marets ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Takazvitaura kana zvichatondera Blessing gore rapera kuti muna March 2020 Zimbabwe ichanga yakushandisa US dollar. And it is sure zvakaitika kuti sekudaro governor wa central bank vamangudya vakabvumidza vanhu kuti vashandise US dollar. Saka zvaitika zvekuti kutambirika kuri kuita US dollar mashop pamwe chete neZimbabwe dollar kwabva kwawedzera kupedza simba kuZimbabwe dollar. Zvabva zvazowedzerwa futi nekuti kwaita coronavirus. Mamwe masekta anofana kunge achibatsira kuunza mari kunze kwenyika setourism akabva avharwa zvachose. Zvinotengeswa kunze kwenyika hazvisi kutengeseka sezvitaita makore apfuura sefodya pari zvino iri kutengeswa, but hatisi kukwanisa kuona mari yakati nekuti vatengi vashoma, mari ishoma. Zvichierwa hasi kutengwa zvosvaimboita kudhara nekuti vari kunze kwenyika makambani mazhinji vakavhara zvachose as well. Chimwe ndechekuti hama dzedu dziri kunze kwenyika vari kudiaspora havasi kukwanisa kutumira mari yavaisimbotumira makore apfuura nekuti vakagarawo mudzimba. Saka chiri kuitika ndechekuti mari kunze kwenyika ishoma muZimbabwe, yobva yapedzisa kuuraya Zimbabwe dollar inova yange yagara yakutenda zvayo kumakuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika.
Zvinoita kuti rirambe riri vulnerable kunyaya dzespeculation, kunyaya dzerent seeking, kunyaya dzearbitrage. Izviwo zvinokonzereswa zvakare nemadistortions aripo mumisika yekuti vanhu vanogona kuwana mari neexchange rate iri pasi, wana zvakare mukana wekuitengesa mari iyoyo neexchange rate yepamusoro. Uyewo zvakare kuwedzerwa kwemoney supply munyika through maintroductory manew notes uye zvakare virtual money, zvese izvozvo zviri kuita kuti simba remari yemuno irambe ichiderera.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanupf vagilbert Mponda.
Dhora riri kuramba richiderera nenyaya yekuti yatinoti balance of payment position yezimbabwe haina kumira zvakanaka. Tingangotaura isu kuti Zimbabwe iri kunyanya kutenga zvinhu zvekunze kudarika zvainenge ichitengeserawo nyika dzekunze, ipapo zvinoti mari yenyu irambe ichidzikira. Vanhu vanofanira kutarisisa kwakaitarisa nyika kuti isusu as a country tagara tine yatinoti deficit pama foreign currency generation. Taiwana yainzi balance of payment support yaibva kuIMF neWorld Bank, izvozvo zvakaregera pakangoapplywa masanctions. Saka kuvhara gap iroro zvinofanira kunge zvichiitika ndezvo tinofanira kuti yatinoti import substitution.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwapa kuti vashandi vatambire mutero wembwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kuri kudaro zvekudyidzana nedzimwe nyika, vasiusiso Moyo vaburitsa mashoko anoti hurumende inokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. VaMoyo vabata zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzenhengo dzeMDC nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Vakabatawo zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzamuzvare Ntombi Zodwa Mpofu namuzvare Nokutula Mpofu kwakaitika kuBulawayo, uko kwakazosiya mapurisa matanhatu achisungwa, vachitiwo hurumende iri kushanda nemazvo mukuongorora nyaya idzi. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti hurumende haisi kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu. Kuti tizwe zvizere Mike Hove we Studio 7 abata mukuru wesangano re Zim Rights vadzikama ibere.
Nawo zhinji dzatiri kusangana nadzo dzekutyorwa kwekodzero mapurisa ndovanenge vari pamusoro penyaya iyi mucharangarira nawo yana mupofu madzimai vakashungurudzwa zvikuru kuBulawayo vakatobatwa nemapurisa vakashungurudzwa zvakanyanyisa toyawo nenyaya yana mamombe vakatosungwa nemapurisa vakaendeswa kuchitashi chamapurisa ndokwavakazobva vakuenda kwavakanotocha saka tichitarisa saizvozvo tinofunga kuti purisa ndivo vari kutonyanya kutyora kodzero dzavari kufanirwa kunge vachidzivirira.
Sisarisa zvakaita kuBulawayo wani mapurisa acho akabatwa wani?
Hongu vakabatwa mushure mekunge paita outcry. But kana tichiti mapurisa ndoo ari kunyanya kutyora kodzero tinenge tisiri kutarisa nhau yakaitika nezuro chete but tiri kutarisa history yekuti mapurisa vanoshanda sei. Muvhiki rekutanga relockdown kuBulawayo mapurisa vakarova munhu tine urombo kuti munhu wavakarova iyeye akatotisiya. Saka nyaya dzatiri kutaura idzi akasi kekutanga kekuti mapurisa vanotyora kodzero dzevanhu asi dambudziko guru rinenge riripo ndereko mapurisa vanenge vaita zvakaipa kudai izvi havasi kuzowanikwa vachimiswa pamberi pemutemo vangangomira havo pamberi pemutemo day 1 day 2 asi zvakakosha kutizive kuti muhistory kazhinji vanongoregezwa vakadaro zvichireva izvo kuti hapana yatinoti muchirungu rule of law.
Tikatarisa zvakaitika nevasikana vatatu veMDC vanonzi vakasungwa after vanga vachiratidzira takabva tanzwa mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachikurudzira vanhu vachiti aiwa vanhu we musabude neuwandu wenyu muchinoratidzira apo tiri pasi pechirongwa chelockdown sikana riri kodzero rangu chizvara cheZimbabwe kuda kubuda nechinoratidzira asi ndikuudzwawo nehurumende kuti usabude uchiratidzira chii chinofanira kuitika panyaya yakadai.
Tingangoti munguva yatasangana nayo yelockdowning pane makakatanwa akati wandei asinogona kusangana nawo pakati pemutemo nekodzero ndinofunga kuti vanhu vakasununguka kuexercise marights avo asi zvakangokoshawo kuti pakuexercise marights ako apa usawanikwe uchityorawo kodzero dzevamwe. Dambudziko ratiinaro panguva inoyi nderekuti munyika yedu yeZimbabwe hurumende iri kuita sekunge yatora chirwere chatiinacho ichi seadvantage yekuti vachinyatsotyora kodzero dzevanhu. Muenzaniso wetsika iyi ndokupwanya kwavari kuita misika kuti vanhu vari kuchema kuti hatina chekudya nekuti hatisi kukwanisa kuenda kumabasa hurumende inouya inobva yapwanya misika iyoyi.
Avanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yashika nguye kuti timbozva zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya mapadiko mose gaititi muzvara nhasi ra 25 May ri Africa manzi ngati day Africa yedu vana vamwari chirambe chinamatira Africa zvatinoziva kuno ku South Africa katiri zuva iri rinokosheswa chose ndiro zuva riri pamiromo pa radio hose pa TV pa vanhu hose vatungamiriri vatongi venyika vakasiyana siyana vari kukurukura nezvaro kuti Africa ngairambe ichisumudzirwa Africa ngaigone kuzvimirira Africa kaive nesimba rokuzvitongawo saka sema Africa tose ngatihambiri chinamachira Africa kuti Africa onayo ivo pamepu yakasimba irambe ichikura irambe ichienda mberi zvose zvose zvinobva muAfrica zvirambe zvichirarama nokukura vana veAfrica vatungamirirwe naMwari pasi rose renyika kwavari ukoko varambe vachichengetwa tinozviziva kuti mukati meAfrica muchine matambudziko mazhinji akawanda zvatinozova zvara nhasi mwedzi uno kuSouth Africa kuno utonzi Africa Month kubva mei uchitanga utopembererwa kunyange vanhu vasina zvavo kuungana pamaradio pamaindaneti ndo zviri kutaurwa nezvezvi Africa saka Africa izuva Africa Day ranhasi zuva rakakosha kuvana veAfrica kutirambe chiparticipata muzuva reAfrica irori kuti Mwari wokudenga vachengetedze Africa. Tinozva mukati meAfrica mune matambudziko mazhinji muchiri nenzara mune urombo uye futi nehondo dzezvimatongerwo enyika kumbunyikizwa kukodzero dzevanhu vanhu vakadzi nevarume kurova kwevana kupondwa kumadzimai kurova kwemasope nezvakasiyana siyana mukati meAfrica Africa ichikuonekwa kwachiri vanhu vaya vachiri kumbundikidza kodzero dzevanhu uye futi nokuita kusina kufanira mukati meAfrica saka tinongoti Afrika dai yakamuka Africa tisina machira Afrika kuti naye asomudzirwe urombo nematambudziko zviperi nezvirwere tinoti kuti muAfrica ndomuno matambudziko mazhinji ekuparara kuvanhu vakawanda nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana tisingatauri checorona ichi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenyika chemutambo wenhabvu yevanhukadzi chave naCaptain Mutsva chakatarisana nekurwira nzvimbo yemakundano e2023 World Cup aya achaitirwa muCape Town kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Felicitas Kangwa apiwa basa rekuve captain weZimbabwe netball team kusvika kuma 2023 World Cup kuSouth Africa. Zvichitevera kusiya basa kwapepechwa Siya Chitema uyo aregedza zvenetball kuitira kuti awane nguva yekunge aine mhuri yake. Asi Kangwa haasi kutya basa iri achiti iye anga akarimirira sezvo akamboita basa iri achivimbisa iye kuti achaita nepesa sepanogona napo kuti Zimbabwe ibudirire.
Basa iri hangu ndandari jaira kubvezi ndichibva kujunior team. I was the captain and pandakangoenda kuvahombe kwacho ndakangosvika nechita 5 saka ndandingori muprocess yekudzidza. So sezvanga zvingoripo I think ndichangoedzera umo kudarika upanangani.
Kangwa anoti Zimbabwe ichabudirira kuenda kumafinal e 2023 World Cup achivimbisa iye kuti ari kuona vachipinda mufinal iko zvino mushure mekusvika muma quarter final emakundano a 2019.
Aiwa 2023 tinenge titori mufinal havatarisirisho.
Manager wechikwata ichi Muzvare Ledwin Dondo vanoti pachange paine shanduko huru kubva kuchikwata chakaenda ku 2019 World Cup nechikwata cha 2023 sezvo vari kuda kupa nguva kuvatambi vechidiki. Murairidzi wemajames Ropafadzo Mutsauki anoti pane zvinhu zviviri zvinokwanisa kuitika muchanduko yavanayo kubudirira kana kukundikana asi ivo vari kutarisira kubudirira.
Pane tikachenji chegayega pane zvinoafektika pane zvinodi zvinoimbuva saka ndine tarisiro yekuti pachaita machenji ende pachaita kushaka kwetimu zvinongona kuita kuti timu ive nemaresult kana kuti timu idi ishaye maresult asi hatitarisiri kushaya maresult nekuti timu yagara yakabatana.
Zimbabwe netball team yakandengendesa pasi rese ku 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko yakasvika makota finali yarova Northern Ireland, Sri Lanka neBarbados. Asi kozvino chikwata ichi chiri kutarisira kusvika mufinali kana kutotora mukombe wacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka tumpinde mchirongwa chedu chevechidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tichange chiendera mberi tichiongorora nyaya yezve chirwere che coronavirus. Tichitarisa zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai kunonzi kuri kuitika munyika. Panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown, icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Muchirongwa chedu tina Muzvare Chido Chikwari vachataura nezvenyaya dzeutano. Mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere uyezve vatabani munyama kweta rinongorora nyaya yezvekodzero dzevanhu uyezve inhengo yesangano reAfriconsult FEM vachange vachitiudza zvizere pamusoro pezvenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Muri Zimbabwe musakanganwi kuteerera chirongwa ichi manheru ano chandinenge ndichikokera ini Mike Hove weStudio 7.
Chirongwa che The Connection na 8 PM chiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisana nevechidiki. Tambatashwa kumagume chirongwa chedu chanasi. Iwe inesu zakare mangwana. Kana mchida kutitumira samba mbosha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unokwanisa kuzwana uzedu pa www.voashona.com. Anukuweneka ene mufaro, jini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26 kuNkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthetho wandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
Ezinye izikolo kathesi zisetshenziswa njengama-quarantine centers, kumele zifafazwe. So into leyo yonke ayikho practical, so angiboni ukuthi izikolo ziyavulwa.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi elizweni ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo kungenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana ebantwini abangamakhulu ayedlula amane 435 abahlolwe izolo akula otholakale elegciwane le-COVID-19. Lokhu kuhle kwakhweza inani lasebehloliwe ukubana balalali ligciwane lobahatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,474. Lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19 kwasinda abangamashumi amabili lanhlanu 25 abagulayo bengamashumi amabili lasikhombisa 27 labulala abane. Abekolitshini le-John Hopkins University kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 346,873. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,393,539. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 115,346 labulala inkulungwane ezedlula ezintathu 3,471 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,426.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Tetondaba kamanje namhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezizimeleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Intatheli izindaba lezi zombili ezisebenza zizimele zetheswa umlando ongalaleli amapholisa lapho zethekelele esibhedlela seParktown Hospital eHarare okwelatshwa khona inkokheli yabatsha e-MDC Alliance eyayithunjiwe zizama ukukhulumisana layo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
UChikore loTakawira babotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo bamiswa phambi komthethwandaba kamanji ngomgqibelo lapho abalelwe ukuhlawulwa isibambiso ukuze bathoniswe besuka emakhaya okwenze bavalelwa impelaviki yonke ebigoqela ikhefu le-Africa Day izolo. Namhlanje babuye edale likamanji empare befakwe izankosi enyaweni kodwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezigoqela ezestudio 7 zalelwe ukungena edale ngezizathu ezingachasiswanga ngabomthetho. Igqwetha labo umnumzana Phaida Moyo Sawurombe wazise ukuba ababili laba baphiwe imvumo yokuhlawula amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe i-$500 ngamunye banikezwa imigoqo yokuthi bengahluphani labafakazi bakahulumende bahlale ezindlini zabo njalo bayezibika enkambeni yamapholisa kanye neviki. Idale liphinde lathi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obuqinileyo bokuthi kungani ababili laba kumele bayalelwe ukuhlawula ibheyili. USawurombe uthe kuyadanisa ukuba intatheli izindaba lezi zibotshwe ziqhuba umsebenzi wazo zingephuli imithetho esithi kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa ngabomthetho ngoba lohulumende watsho ukuba umsebenzi wazo ukuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown yokulwisana lokuthelelwana lula kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngingubathabile Masuku.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa ngakwelinye icele baphinde bakhalaza ngokungazimiseli kokuvulwa kwazo kumaviki amathathu azayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Sekuzinyanga ezimbili izikolo zavalwayo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Uhulumende usethe izikolo sezizavulwa ngemva kwamaviki amathathu lapho okuzaqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka. Unkosikazi Nolizwe Sibanda ongumzali uthi kulendingeko eziningi ezifunakalayo ukuze izikolo zivulwe.
Thina njengabazali ukuthi in 3 weeks time izikolo ziyavulwa, eyi sikubona sisesimeni esingamanga kuhle ngoba kunje kufuneka izinto eziningi, sanitizer, into eziningi ningi. Angazi kungenzakala njani, siyafuna sithi abantwana babuyele esikolo kodwa eyi isimo seZimbabwe asimanga kuhle ngoba eyi asile equipment ekwande singazi njalo.
Omunye wabazali umnumzana Ngqabutho Sithole uthi bambaxambili bengazi ukuthi okufanele kwenziwe yikuphi.
Njengabazali simbaxambili ngoba siyakhanya ukuthi abantwana sihlezilabo ezindlini balahlekela isikhathi eside, isikhathi esiningi sokufunda. Kodwa njalo sithi siyakhangela ukuthi benze lokhu kuthiwa i-online learning. Imali zakhona ezidingakalayo eziningi ezifunakalayo ukuthi abantu bethole idatha. Singakhangela ukuthi esikolweni kungcono ngoba bahlangana labanye abantwana. Kodwa-ke ekuhlanganeni khonapha kwaziwa ukuthi ogulayo nguphi, ongaguliyo nguphi. Ngakho-ke kuyinto esenza singazi ukuthi senze njani ngoba lakho khona lolwazi esilalo ngokuthi abantu bangaka abalomkhuhlane ngani silokhu silufihlelwa njalo. Kulabantu abalokhu bebuya bevela kwamanye amazwe asazi ukuthi bona babuya belawo yini kumbe bengelawo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Mutsitirwa uthi umumo okhona awuvumi ukuthi izikolo zivulwe manje.
Akhonoko okuthiwo nguhulumende ukuthi izikolo ziyavulwa in 3 weeks, thina asivumelani lakho ngoba ukuthi izikolo zivulwe kumele kube lezinto eziningi. zimele sezienziwe indo zile ezifana lokutesta abantwana singakhangela akatesi igovernment ayila capacity yokutesta abantwana abantwana abadlula 1 million lababalisi abadlula 140,000 in 3 weeks ngoba katesi ngenyanga ezingu 3 ezidlulileyo igovernment ikwanise ukutesta abantu bayafika around 37,000. So kuze ukuthi itest abantwana bonke laba lababalisi into leyo ayikho practical.
Uyaqhubeka umudzithirwa ethi aluba kuvulwa ezinye indawo kulokufaka impila kahle yabantwana engozini.
Ezinye isikolo katesi zichisetshenziswa njengama quarantine centers kumele zifafazwe. So into leyo yonke ayikho practical. So angiboni ukuthi isikolo ziyavulwa. Thina njengababalisi sikhangelela ukuthi uhulumende avule isikolo ekugcineni kwe-lockdown ngoba asifuni ukwenza ama-experiments lempilo yabantwana lempilo yababalisi. Izinto ezifana lamabhawa, lama-church, lama-stadium yizo zimele zivulwe ekuqaliseni ngoba asifuni ukwenza i-experiment lempilo yabantwana ngoba yibo esibakhangelele ukuthi yibo bale future elizweni leZimbabwe.
Laloba abanye bebona isikhathi singafanelanga ukuthi izikolo zivulwe, omunye wabazali umnumzana George Fuyani uthi isinqumo sikahulumende sokuvula izikolo ngezigaba ngezigaba siqondile.
Ukuvula kwezikolo in phases kuyingathi kuyinto encomekayo kakhulu kuvela kuhulumende ngoba ngakhangela ukuthi igcikwane leli le-corona lispreada kakhulu nxa kungela i-social distancing. So bengavula isikolo kuvula bo form 6 primary kuvule exam class ka-grade 7 kuzabancedisa ukuthi bekwanise ukuyenza i-social distancing after 2 to 3 weeks sebezaqalisa ukulandela amanye ama-classes. By then bazabe sebebonile lama challenges bazabe sebeke bahlangana lawo kuma-classes la abeke avula sebezakhona ukuthi bebekwazi benga-addressa njani bethole ama-solutions. Yebo njengabazali siyabe sikhathazekile but siyathemba ukuthi lokhu okuplanwa nguhulumende kuzasebenza njengoba kuplanwa futhi lakwamanye amazwe njenge-South Africa.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko ethi izikolo ziyavulwa ngemva kwamaviki amathathu ngezigaba kuqala ngababhala imihloliso lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafishane eliziphiwa nguMike Wobe. Ugatsha lwezempila kahle esiqintini seSpringfield Green County esigabeni seMissouri lubikwa ukuba kulesisebenzi sesibili esikumsebenzi wokulungisa iy'nwele esesigula umkhuhlane we-coronavirus kuvinkili lwenwele le-salon elesisebenzi sakuqala esesisebenze ukulungisa iy'nwele zabesifazana abangamachumi edlula athoba minwe mibili 84 phakathi kwensuku ezedlula iviki lokhu leyo salon ivuliweyo ekwethisweni kweziqondiso ze-coronavirus lockdown kuleso sigaba. Umqeqeshi womdlalo we-basketball ekholejini le-Georgetown University uPatrick Ewing uphunyisiwe esibhedlela lapho akade eselatshwa khona izolo esesinde umkhuhlane we-coronavirus yena lendodana yakhe abaphila ngokuthengisa labanini bamabhizimusi amancane kwele Kenya babikwa sebesebenzisa izimota lamabhayisikili ukuthengisa impahla yabo ukuze benanakele imuli zabo ngalesi sikhathi lelo lizwe livaliwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Linami uMike Wobe.
Ngokona nje wathi ngidedele kuChris Gande esipha udaba oluphathelane lezenotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se-$10 ngeviki edluleyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutya utshele intatheli zindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-internet ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi ithelwe ngamanzi silobunzima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo. Ezitolo abantu kabakhoni ukuthenga imali kayikho. Okwakuqala ezinye izitolo kazisela izini lolutho ngokubana abaningi babe ode South Africa eBotswana yabaye ba ode futhi aseZimbabwe but imali yokuoda nangokwayo kayisekho abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba baseGoli besikhulumisana labantu semashop nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona leGoli khonokwana yikho kakhulu okulimazayo esinye esikunanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu nalo oholiswayo kuba nzima ukuthi baye ezigayweni izigayo ziyadura ngama-R20 kwezinda ngama-R15 kunzima kakhulu babagana.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokunzima.
Angathi umene isikhulumende uqale ukuprinta imali ekuprinteni kwakhe imali abantu beZimbabwe vele bahle kuhle kuhlangana lemigulukudu nxa imali iprintwa ivele kuhle kuhlangana lemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto ezitolo imigulukudu ehle iwise imali isicela ukuya ezitaradeni ingawo ebhenki sokhona lokho nje ukuthi iZimbabwe is an economically lawless society ngatho njalo ukuthi abantu nje akulamthetho kungazani nje kumhlaba kuyomfuza idlemini kumhlandelazela usile isiveliwe imali kunje sokukhuluma nxa imali isiwa kutsho ukuthi abantu bakhaza abahola imali abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali nabafoni nothi imali yabo ayisekho ivuka ingekho ayisekelo lutho and qhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyamehlula kwinto kwangkhona so impilo isuke ibe nzima bebathine makhaza nxabo sibani kukhanya nje kungani nje kulokuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyelwa kusetshenziselwana i-US dollar kodwa nalelo US langkhona likhona kalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe so kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithunge lelo US so impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini makhaza.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera uthi okubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe alila mafekitali alungisa impahla lokudla.
Namhla ngibona isikwa besisenza $36 40 cents sisuka $30 ngabalanga ahlulele. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esebenzayo ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to $1. So liqiniso lelo njalo into enkulu enze ukuthi into zihambe kanje ukuthi thina silodubo ele foreign currency kathesi njalo silodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo angele ukuthi singabi nemali eqinileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala emkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo,
mthokazo omuhle.
Siyalincusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni achiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios. Loba kunjalo silokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Embikweni kampathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba uMnumzana Sibusiso Moyo ophathelane lezamalungelo abesifazane elizweni uthinte udaba lokuhlukunyezwa kwabasakhulayo be-MDC Alliance. Onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova lezakamizi zakobulawayo uMampofu uNtombi Zodwa lonokuthula. UMoyo uthe eleZimbabwe liyahlonipha amalungelo abesifazane ngoba kunje amapholisa ayisithupha abikwa ahlukumeza uMampofu seyabotshwa ngemva kokuphenywa kwalolu daba. Ngakho ke uhulumende uzakwenza okufanayo edabeni lwabatsha be-MDC Alliance. Kodwa ke abalwela ilungelo loluntu elizweni bona bathi uhulumende kanye lamapholisa yibo abahamba phambili ekwencindezelweni kwamalungelo abantu elizweni. Omunye wabo nguCharles Nyoni, yena-ke uxoxa loMike Hobe weStudio 7 ngalolu daba.
Into edanisayo sibili ukuthi inhlanganiso eziphatha udaba mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu zithi inamba yabantu abahlukumezwayo elizweni kakhulukazi abesifazana isikhuphukile ngesikhathi lezi eselockdown. Le into nje ebuhlungu kakhulu ngoba siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende namapholisa babe yibo abaphambili kokugcina kanye lokulondoloza amalungelo kaZulu kakhulukazi abesifazana, ngoba kukhona okwandileyo okwenzakalayo kokuthi abafazi bayachaywa izindlili kanye lokuhlukumezwa. Kodwa sibona ukuthi uhulumende namapholisa yibaba abaphambili nokuhlukumeza uZulu, njalo yibaba abaphambili ngokubandezela abafazi kanye noZulu ngesikhathi lesi se-lockdown.
Sikhangela udaba lokushawa kukaNtombi Zodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo kanye lokuhlukunyezwa okwayenziwa abesifazana abathathu abebandla le-MDC. Siyezwa abalwela amalungelo oluntu elizweni besithi bona babona ngani amaphoyisa abasayenzi umsebenzi wabo ngamandla abo wonke yibo abalokhe behlukumeza abantu elizweni. Njengomunye wabo ukubona njani lokho?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi amapholisa yiwo aphambili ngokuhlukumeza abantu elizweni kakhulukazi ngesikhathi lesi se-lockdown. Sikhangela udaba lolo lwenzakalayo ngamalanga ambala adlulileyo okokutshaywa kukaNtombi Zodwa Mpofu nokuthula Mpofu kobulawayo bechayelwa ukuthi baphumeleni ukuthi bayedinga ukudla. Kusiba into emangalisayo sibili ukuthi kathi kusebenza kanjani ukuthi uhulumende yabe sithi umuntu uyavunyelwa ukuthi aye esitolo ayethenga ukudla njengoba izitolo ezithengisa ukudla kuthiwa zingavali. So nxa umuntu esechaywa kabuhlungu kangako kuyabe kuthiwa aphile njani, adlini endlini, okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende kayichiyanga into yakhe vele eyokusebenzisa amapholisa ukwenza umsebenzi wakhe wokuganga. Olokhu esiyaphambili esebenza umsebenzi wakhe esebenza amapholisa.
Kukhona okwenziwa nguhulumende kanye labezomvikela na ukusiza abesifazana ababhekane ngalolu dubo lokwephulwa kwamalungelo abo?
Akula nje into nje nayodwa eyenziwayo nguhulumende kanye na bezo mvigela ukuthi ukusiza abesifazana abakhangelane loludubu ngoba singakhangela amantombazana la amathathu bazafika ekufeni belokhe bele singayithi ngesilungu i-trauma e-experience le abangene kuyo njalo abanye babo vele ukuthi babanje kumbe bazohlala lamadoda into ezabahlupha empilweni yabo ngoba vele elakusasa labo kalisalunganga alisesekho kahle ngoba kuzabadisturba kanye lasemendweni yabo okuba into nje edanisayo kanye ebuhlungu ukuthi uhulumende akumelanga ayilondoloze njalo ayigcine isenzakala into le efana nani laba amantombazana achayiwayo nxa sibili umuntu achaywe izibulu zize zicile zisiba mnyama kangaka so kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kanti vele uyabe ewoneni ngoba akula umuntu elungile lokuchaya omunye umuntu nxa umuntu ephule umthetho kumele abotshwe ahambise phambili kwamanje ajeziswa aphiwe isigwebo sakhe nothi ukuthi umunye umuntu uchaye omunye umuntu sibili hayi into ongamelanga vele ebisenzakala le
Phosela amazwi akho okugcina utshela uZulu ukuthi udaba lolu lulungisiswa njani
sekufunakala ukuthi uZulu abambani abe umuntu munye singasavumeli ukuthi omunye wethu echayo ngamapolice asikhanyile nje sizimele sizithulile nje asamelanga ukuthi sivumele ukuhlukumezwa kanye nokubanjelwa omama nabo sisi bethu inkunzi sikhanyile
uChaos Nyoni ngomunye wabalwela ilungelo loluntu elizweni lapho ke limuzwe exoxa lo Mike Hove we Studio 7 kwezemidlalo intshatshele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje uxoxa lomdlali weqembu lenguqu ele SC Platinum uRaman Butsanzira yenaye obejabulela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa izolo mhlaka 25 Nkwenkwezi.
UButsanzira uqale ukudlala esigabeni saphezulu ngomnyaka ka 2009 ngemva kokuba ebonwe umqeqeshi uMatinda Ndlovu edlalela iqembu leNew West elali kusigaba sika Division 2. Useke wadlalela njalo leqembu leCape United njalo uthi wenelise ukudlala kusigaba saphezulu kweminyaka edlule elitshumi ngoba isebenza kanzima.
Awungeke ubuye lula nje uvuke nje uthi odlala kwiIslanders is not easy. Teams like Islanders lama crowd enings so yana yomele upushe because abantu labana ababelanda ukuzobona ibhora. If you look at Capes again it's a big club and I'm here at Platinum. Again, it's like the Champions League, totally different football from Lesi, Lale, Zimbabwe. You meet ama teams, Ashale Ko, Nigeria, Pano Champions League, so it's not easy. Make sure you off drugs, interesting journey, off which interesting, Ulari career. You have to learn from Messi or Cristiano Ronaldo. That is Njaro Siafund. Even in Gaga, I'm 32 years, I'm still learning.
Ukuthanzira ukubekele phambili wakhuthaza abasakhulayo ukuba kuqakathekile ukusebenza nzima ngoba ithalenta lodwa alenelanga kodwa umuntu kumele abe nephupho lokuba ngumdlali wezinga laphezulu aphinde njalo asebenze gadalala.
Talent alone alingeki ukusendawo. Kuya kumele upushe CV. You have to make sure that you push. You're inspired by Cristiano Ronaldo. Umnandi, that is cool. Asakhula sibona uChisa, Omaro, Richard Choruma, Ochandida, Okapini, yabo sibuye BF lapana sikhalela ukungena la lisingene mahara suke libhora esingakwazi ukuthi one day that is service njani service sikhona apha phakathi so it's not an easy road.
Umdlalo wenguqu umile kulezi nsuku elizweni lasezimbabwe ngemva kokuba kuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 njalo uKutsanzira uthi phezu kokulandela imilayo yokuzivikela kumele abantu beqine ngomthandazo.
Kumele sibone ukuthi siyathandaza ukuzinto le iphele sibili sithandaze of which kumele sihlale ezindlini sanitize ukuze sibone ukuthi siyazivikela kulo mkhuhlane sifake umlimo phambili hayi ukuthi siwunqobe sibili and so into yokuthi singatshona siqambelana amanga ngayo hayi into ekhona sibini.
UKutsanzira uthi ulesifiso esokuthi eqale ukwenza ezokuqeqetshi sasengumdlali ukuze nxa esethatha umhlalaphansi abe ngumqeqetshi laye akhulise abadlali bakusasa. Imidlalo yeCasilaka Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMpimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Akukacaci ukuba imidlalo le isizaqala nini njengoba umdlalo wenguqu ngomunye wemidlalo okuthiwa nguhulumende ile ngozi yokuba abadlali bengathelelana igciwane le-corona. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
ungakali gqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhanyile ebezihamba phambili. Lokhu ebengamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kuthi asebele gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthethwandaba kamantshi namhlanje unqume usipha intatheli ezindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sepeyi. Abazali elizweni bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvala kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.